Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo chikunguru 22/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hakuna election inei kwatisatawirirana ballot kuti rapurindwa papi, razodhizibhidwa nani, rakachengetwa kupi, nguvai, nani.
Zvuru nezvuru zvevanhu zvopinda musangano weMDC Alliance kugweru.
Ini ndinovimba kuti vamunangagwa vacharamba vachiita zvavari kuri. Nekuti kubva pekutanga, kubva pavakapinda muofisi, vasangana nemapoka nemapoka evanhu.
Gurukota rezvedzidzo vapo Mavhima vanoti pane musangano uri kutarisirwa kuitwa vhiki rino pakati pehurumende nevashandi vayo kusanganisa varayiridzi. Mumwe mufundisi oita munamato wekunamatira nyika kuti iite sarudzo murunyararo. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havasi kuzoramba kupinda musarudzo asi kuti vachaita kuti sarudzo munyika dzisaitwa kana gakava ravainaro neZimbabwe Electoral Commission rikasagadziriswa. Mutori wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro muBulawayo nhasi, vachamisa vadzokorodza mashoko avari kugara vachitaura ekuti kana sarudzo dzikaitwa zviri pachena ndiwo anokunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vachamisa vati zvinyunyuto zvavainazvo pamusoro pezviri kuitwa neZEC hazvisi zvenhando. Vakatiwo vachasangana nevakuru vakuru veZEC nemusi wechipiri svondo rinouya kuitira kuti vagadzirise gakava riripo. Asi vati kana pakasave nechinobuda pamusangano uyu zvinoreva kuti mubatanidzwa wavo uchaenderera mberi nekuratidzira kwawakaronga.
Ndakatuma timu yangu ndikationa kuti nyaya yeballot rinototanga kupurindwa pata cherotandika zvavashoma. The least we are prepared to do is to test batch by batch. Totesta vatawirana kuti gari chichengetwa kubva ipapo kunosvika maoko avhota tinaro takasona.
Zvuru nezvuru zvevanhu zvauya kumusangano uyu zvaratidza kufara nekuvepo pamusangano uyu kwemutungamiri weZAPU vaDumiso Dhavengwa. VaDhavengwa vaudza musangano uyu kuti vakaedza kugadzirisa makakatano pakati pavachamisa namuzvare Tokozani Kupe. Asi vati izvi zvakaramba vakazoona zvakakodzera kutsigira vachamisa. Vachamisa vati vanoremekedza varwi vehondo yerusununguko vakaita savaDhavengwa nekuti vanoramba vakamira pachokwadi chezvinangwa zvakarwirwa hondo yerusununguko. Vativo vanoziva kuti ivo semunhu wechidiki vanoda vanhu vabve zera kuti vavabatsire ne mazano.
Hakuna munhu akaenda kuhondo kutinorwira nyaya yekuti maelections aite free and fair. Tirambe tichirwisana after the election. Kurangidza kuti Zanu PF has departed from the party of the revolution. Zviri pachena izvozvo. Zanu PF is no longer that revolutionary force.
Vanhu pamusangano uyu vafarawo apo vasipangilizwe Ngomo mwana wamushakabvu Joshua Ngomo varatidzwa kuvanhu. Vanhu vafarawo apo varatidzwa mwambuya vakaita mukurumbira paWhatsApp mushure mekutaura kuti vanotsigira vachamisa. Vamwe vatsigiri vavachamisa vataura neStudio 7 vati vanotarisira kuti MDC Alliance ichakunda musarudzo vachito vanotarisira kuti vachamisa vachakwanisa kuita kuti munyika muye neshanduko veruzhinji vachiwana upenyu hwakanaka. Mumwewe avo ndiva Yunya Makope, avo vati kunyange vechidiki vakawanda vakadzidza vari kutambura nekuda kwekushaya mabasa. Musangano wanhasi ndiwo wekutanga waitwa munhandare yeWhite City Stadium kubvira pakaputika bambo rakapotsa rakuvadza kana kuuraya mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi wapera. Mangwana, MDC ichaita musangano wakadaro muguta reGweru. Ndakamirira Studio 7 muguta reBulawayo, ndini Taura Shava.
Tine urombo vateereri zvatakupai yanga iri nyaya yakaitika kuWhite City kuBulawayo. Regai tikupei zvaitika muGweru nhasi.
Vachitaura kuzviuru nezviuru zvevanhu pamusangano wekutsvaga rutsigiro muMukoba Stadium muGweru, vachamisa vati chimwe chezvinhu zvakarwirwa nevarwi vehondo yerusununguko inyaya yekuti veruzhinji vakwanise kuvhota zviri pachena vachisarudza vatungamiri vavanoda. Vati Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kugadzirisa zvinyunyuto zvavainazvo zvinosanganisira kuti mapepa ekuvhotera azivikanwe kuti anodhindirwa kupi. Vakatiwo kana zeki kasaita izvi, vachaita kuti sarudzo dzisaitwa munyika.
Kada atipinde muelection ena hatisiku boycotta election kachiti hatipinde kureva kuti election iyo haivhiwi chidembo tamba tamba musi wetakabata imi mobva usuruma nepinjisi kunzeve isu takabata musi wekuno hakuna election inoitwa tisatawirirana ballot kuti rapurindwa papi razodistributwa nani rakachengetwa kupi nguvai nani seiko ropinda mumaoko mako iwe vhota then choenda kunovhota.
Vati bato ravo rakaita ongororo yevoters row uye richabudisa zvarakaona mangwana. Vachamisa vati havangakwidze gakava ravo nezeki kumatare nekuti vanoziva kuti matare anogona kusarigadzirisa sezvo achimborerekera kudivi rehurumende yezano PF. Mashoko aya anotevera zvakataurwa nemumwe mukuru wevaongorori vesarudzo vesadak kana kuti sadak election observer mission vatete Antonio kuti kana mapato aine zvinyunyuto anofanirwa kuenda kumatare. Vatiwo bato ravo rine urongwa hwakajeka hwekuti munyika muve neshanduko kana vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika. Vaenderera mberi vachiti vachaita kuti muzinda wehurumende neparamende zvive muguta reGweru sezvo riri iro riri pakati nepakati penyika. Vachamisa vati hurumende yezanu PF haingati zvinhu hazvichina kumira zvakanaka mumadhorobha emunyika nekuda kwekutadza kutungamira kwemakanzuro ebato reMDC sezvo hurumende ichipindura mumashandiro emakanzuro aya.
Inyaya iri kutaurwa makanzuro emDC akatadza chivabvisai. Yachiwenga newe munangaigwa munofunga kuti anhu havazizi kuti makatora mafunctions aiitwa nemacity council ekugadzira maroad mukaisa kuzinara. Munofunga kuti anhu havazizi. Munoti vanhu havazizi here kuti imimi makatora nyaya 5% inofanira kubva kucentral government hamusati mambopa mari malocal government maakuda kunyeba nhasi. Maakuda kunyeba nhasi hamuzivi here kuti malocal authorities ese they are being forced kuitwa interfered with. Hamuzivi hezvo.
Mutungamiri weMDC Alliance Musarudzo atiwo iye munhu anotambira kuti vatapi venhau vaite mabasa avo vasingambunyikidzwe asi vashora nepfenyuro nemapepanhau zvehurumende nekuda kwekuburitsa avati manyepo.
Please George Charamba, respect the people of Zimbabwe. Honor them. They are paying for my taxes, vachibhadhara the public broadcaster. Yet you want to give them propaganda yezano. By gore rino vachairutsa and gore rino vacharamba kuidya. You will be disappointed. Toda kusuka pfungwa dzevanhu vanoshanda kunana ZBC nekunana Sunday Mail. Vazive kuti kana uchitungamirira nyika, feed people the information. We don't want what you are doing. Just give information as it is. But kune vamwe vanoripota accurately. We thank you. Kati wane dimoni roku gara patire zani mchenjere kuti panokupwa dimoni rezani ne mchenda ne dimoni irori.
Vamwe vaimbove vakuru vakuru vezanu PF amai Eunice Sandimoyo pamwe navakuda kwaShe Basikiti vange varipowo pamusangano uyu. Vachamisa vati vanotambira rutsigiro rwavari kuwana kubva kuvanhu vakasiyana siyana vachiti matambudziko akatarisana nenyika ave kuda kuti vanhu vashande pamwe chete kuti kuve neshanduko. VaBasikiti vati pachine mukana wekuti vose vanotsigira bato rezanu PF vachinje vavhotere vachamisa vachiti ndo vanokwanisa kuunza budiriro munyika. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taura Shava.
Direct from Washington, the voice of America, the Gurukota rinoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende iri kuronga musangano nevashandirwi vayo kusanganisirawo varairidzi kuedza kugadzirisa zvichemo zvavo. VaMavhima vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avakasangana nevarairidzi svondo rapera vanoda kuramba vachiita misangano yakadai. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
VaMnangagwa vacharamba vachiita zvavari kuita nekuti kubva pekutanga kubva pavakapinda muofisi vasangana nemapoka nemapoka evanhu. Even nyaya yekutsvaga rutsigiro rwetsarudzo yaJuly 30 isati yapisa vakanga vatotanga maitiro akadaro. Ndozva ndiri kufarira pavari. Uye kazhinji kacho kana vachisangana zvichiri zvokuenda kumarani epolitical party havasi vanezenge vachitaura kuti ndichigirei, but vanenge vachitaura zviri kutsi kwemwoyo wavo zvakanangana negrupu iroro ravanenge vachisangana naro vasiri kuti ndichigirei. Saka ndinoona sekuti maitiro ari kuitwa nemutungamiriri wenyika nehurumende maitiro anogona kuti arambe achienderera mberi even maelections akange apfuura. Handifungi kuti vangave vanozo maonero avanoita vanhu uye chido chavo chekuramba vachisangana nevanhu vachitaura nekuti tingafambisa sei zvinoenderana nepoka iroro zvinoita kuti nyika iende mberi. Makanzwa gurukota rinoona nezvevashandi vehurumende richitaura kuti nyaya yemashandiro uye kodzero dzevashandi vehurumende icharamba ichitaurwa nezvayo uye kuti vhiki rinouya vanoita hurukuro pakati pevashandi nevanenge vakamirira hurumende vachasangana vachitaura nezvenyaya dziri kusimudzwa nematicha nevamwe vashandi vehurumende dzinoenderana nekodzero dzavo. Saka hurumende iri kutora kumacues kubva kumutungamiri kuti vanhu vanofanira kuti vanzwike zvavanenge vachitaura. Vanhu vogara pasi votaurirana kuitira kuti vawane masolutions anoita kuti nyika yedu irambe ichienda mberi. Tinofunga takatanga zvakanaka nemutungamiriri wenyika uyu nemutungamiriri wehurumende uyu. Saka ngatirambei tichivakurudzira tichivapa rutsigiro kuti nyika yedu iende mberi.
Asi mamwe makore vanga vachimbochema chema kaVaMavhima kuti dzimwe nguva hurumende inotumidzira vashandi vepasi pasi zvekuti nyangwe pakaita nhaurirano hadzizonyatsobude zvakanaka nekuti vanenge vasingakwanisi kuti vabva vazvipira pazvibvumirano zvinenge zvaitwa.
Iyoyo handingakwanisi kutaura nezvayo nokuti haisi mubazi rangu, but chandinoziva ini ndechekuti hakuna vanoenda kunomirira hurumende vasina kunge vapiwa rutsigiro runobva kumusoro kunyanya kubva kuna minista vanoona nezveizvozvo uye kubva kunana minista vakaita sefinance. Saka vanenge vari vanhu vanotori nemandeti yehurumende kuti vanomirira hurumende mukutaurirana.
Gurukota rinoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare. Asi mamwe masangano avarairidzi anoti haasati asumwa nezvemusangano uyu achiti vari kutarisira kuti vangangoudzwa nemusi wemuvhuro. VaSibusiso Ndlovu avo vanotungamira sangano rimwe revarairidzi vaudza Studio 7 kuti vari kutarisira kuti vangangopuwa tsamba nemuvhuro. Mashoko aya atsimirwawo nemutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Joe.
Hatisati tasumwa zvemusangano unonzi uchaitika vhiki rino, zvinotokalamadza kuti vanhu vari kuAmerica vaakuzwa musangano uchaitika vhiki rino tisati taudzwa. Pamwe kuda kungotaurawo kutanda nyadzi kwaminister of education Professor Mavhima, hatisati tamboudzwa kuti kuno musangano. Kuda havo zvimwe vachatiudzawo kubva mangwana, asi hatisati tazva kuti kuno musangano uyezve ndewei.
Asi imi kuri kuti mawana mukana wacho wekuti munge muchipinda mumusangano iwoyo, ndezvipi zvimwe zvichemo zvine varairidzi?
Varairidzi vaiudzwa nehurumende kuti nyika haina mari, zvinova zvakarambwa navamwe varairidzi fanika zvikuru sei veProgressive Teachers Union navamwe vana Rutuzi kuti nyika haina mari. Asi nyika iyeyo isina mari tinozoona pachizoitika yatingati pachirungu discrimination nekuti mapurisa nemasoja anozopiwa mari dzakatutsirwa pamusoro dzinopfuura dzavarairidzi. Chechipiri, kune maleave days akataurwa nehurumende kuti kuchava newindfall. Yatakagara tataura kuti hakuna windfall. Varairidzi vakawanda vanga vana mazuva asingaendi kukotero kana kuleave inoenda after 7 years. Vawana mazuva anosvika kuma 180. Asi hurumende inoita utsinye kuti haisi kuda kupa mari yacho yeleave iyo yanga yachirambidza varairidzi kuti vaende paleave vozopiwa mari yemazuva avo 123. Haisi kupa mari, iri kupa ichiita $90 $90. Zvinongoreva izvo kuti leave yachona haibatsiri. Ende zvekare kune vamwe vasingatoti $90 acho vanoda havo kuti vaende kuleave. Asi yakavashaisa mukana wekuti vaende kuleave, yovapa mari ichiita tunzvatu tunzvatu vachitave kudzusa sekuti iselfoni. Saka ndo zvimwe zvinokupa kuti varairidzi vatsutsumwe. Zvekare kune new curriculum iyo isina kubikwa kwazvo, yakangoitwawo kubika mbodza ikaisa mvura nehupfu zvisina kubikwa zvakanaka. Varairidzi vanoti curriculum inofanira kunge ichiinformiwa navarairidzi. Iyi curriculum icurriculum iri politically isina kuita namaprofessionals, asi inoda kuti produce mwana akaita benzi anongobvuma zvese zvinenge zvichidiwa nehurumende, nokuti inodzidzisa yatingati indoctrination rather than kuti produce vana vanenge vachirizina vari munyika kuti nyika izobudirira mune ramangwana. Zvekare muzvikoro imomu varairidzi maklasi avanoticha akakurisa, hakuna kana maallowance. Tinoziva kuti vekuhealth vakapiwa maallowances, vekuarmy vemasoja vakapiwa maallowances, asi maticha maallowances azo avo akakanzurwa. Saka haringaiti basa rokuti imwe profession yeteaching inongoonekwa isinawo maallowance vamwe vachipiwa. Zvekare ndofunga munoziva kuti basa rokudzidzira urairidzi rinorema sei. Vanotirena chisodza vanopiwa full salary, vanotirena polisi vanopiwa full salary, asi vanotirena zvechiticha kana vari kuteaching practice vavakupiwa half salary.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Joe vari parunare kumasvingo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochimboenda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazuva iyi mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki chatinokurukura nezvizvarwa zveZimbabwe. Ini ndini Ivan Zininga ndiri kuno kuWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tichakurukura ne mukoma wedu Seimo Masaisai vanotungamirira sangano reProfessional Educators of Zimbabwe Trust. Tingangotange nekuda kuti veruzhinji rweZimbabwe vazivo kuti iye ari kumbonzi mukoma Seimo ndiani uyu.
Tinotanga kukwanisa vatereri nechiti kuzoya vatereri. Zita rangu ndinonzi Seimo Masaisai, ndiri murairidzi akadzidzira basa reurairidzi paBondofi Teachers College. Ndakapedza dzidzo zvangu muna 2013 pandakabudawo ndiri mukuru anga akakunda vese pazvidzidzo zvangu. sangano redu re Young Professional Educators of Zimbabwe Trust ndini ndakare vamba ndingati founder uye zvimwe zvimbo cha executive director muno muZimbabwe.
Inga muri kuita basa rakakura. Muchitanga sangano iri chinangwa chenyu changa chiri chei?
Patakavamba sangano iri chinangwa chedu chaiva chiri chekuti zvido zvevechidiki vari kukura mubasa reudzidzisi vange vachikwanisawo kutaura zvavanofunga. Ende tichitiwo tipe mukana kune vechidiki vange vane ndingati izwi ravo richinzwikwa pane zvavanoshuvira inonzi nechirungu intergenerational. So tiri kuti isu vechidiki ngavange vachivawo vane zvavanopa kuti dzidzo yeZimbabwe inge iri yepamusorosoro zvichienderana nekubudirira kuri kuitika munyika.
Saka makatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino, muri kuona sangano renyu richisimuka zvakadii?
Ndingati dzidzo yemuZimbabwe iri kufamba zvakanaka. Asi zvigo zvero zveikonomi tingati mafambiro anoita zvemari munyika zvingava zvinodzikisira mweya yevadzidzisi. Saka tinodzidzisa isu vechidiki tichifamba navo kudzidzisa kunyanya pane bato rinonzi Digital Partners Network, patichadzidzisa vechidiki iyo inonzi Google Skills vange vane madigital skills vachishanda zvakanaka kuti kana zvinhu zvakaoma sei zvinhu zvinganaka sei munyika mudzidzisi haave asina iye atinoti relevance munyika.
Kunewo vamwe vari kunze uko vangangodaro vari vadzidzisiwo semi vachishuvira kubatana nemi muzvirongwa zvamuri kuita izvi. Mashoko amungavapewo ndeye kuti kudii?
Isu bato redu harisi rekuti vangava vanobhadhara mari semamwe vanonzi maunions munyika. Itrust organization inoti munhu wese is a beneficiary. Asi isu takabata kubva vachidiki vane makore 18 kusvika pa40 kuti tinge tichishanda navo tinoti munhu wese anouya.
Matambudziko amuri kusangana nawo mubasa renyu ramuri kuita iri ndeapi?
Dambudziko hombe ratinaro nderemari zvikuru, samari yekushandisa kuti patinenge tichida kubuda kunze kweHarare kuenda kunana Masvingo vana Bulawayo tinoshaya mari yekufambisa. Asi muno muHarare hatina dambudziko rakanyanya zvedu, tinenge tichiungana tichisangana nevamwe madzidzisi.
Mashoko amungasiyirewo ruzhinji rweZimbabwe rwakateerera muchivasimbisawo nekuvaratidzawo gwara ramakafambawo naro kuti vatevedzerewo vagogonawo kusvikawo pamasvika apa nderekutiwo kudii?
Ini mashoko andingasiyira madzidzisi nevamwe vechidiki vari muno muZimbabwe ndeyekuti ngative nechinangwa, tisashandiswa nevanhu vane zvinangwa zvavo zvavanenge vachida kuzadzikisa. Ngative tiri vechidiki vane zvishuviro zvakanaka muupenyu hwavo, tisave tinoita aya anonzi macheerleaders ekuti anenge ane zvaanenge achishuvira ongotiga ndiende kumayouth tishandise mayouth rovaya vanhu mayouth itai zvakati. Tiri kuda mayouth anoziva zvaanoita, ane gwara uye ane chishuviro yatinoti madreams pachirungu. Tive tine vechidiki vane vision, vanoziva kuti nhasi ndichimuka ndichaita zvakati kuti mangwana ndigova ndine zvakati muupenyu hwangu.
Aiwa, ndoda kukutendai zvikuru mukoma Saimo Masaisai nenguva yamatipa kuti mukurukure nenyika yeZimbabwe. Munogona yanyu kuoneka vateereri?
Aiwa, tinotenda maita basa vateereri nekuva nesu. Tichingoti ngatirambe tichishanda kuti nyika yedu yeZimbabwe isu tisu tine basa rekusimudzira nyika yeZimbabwe, tisamirira umwe munhu kuti atiitire.
Vateereri nemiwo ndokutendai zvikuru kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chatanga tichikurukura naSaimo Masaisai anomirira sangano reProfessional Educators of Zimbabwe Trust. Ndokuonekai nemufaro kwanhasi, togumira pano, tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare chimwe chirongwa. Ndinonzi Evans Zeninga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Ivanza. Iko zvino tochienda kuchirongwa chezvitendero chatinopakurirwa naTanonoka Wande, asi chatiri kupiwa nhasi naMarvelous Mhlanganya. Uye muchirongwa chanhasi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica, Pastor Hazel James, vanoti vari muZimbabwe pari zvino kuti vabatane nevamwe kuti vanamatire nyika kuti iite sarudzo dzine runyararo. Vanoti nemusi wechipiri vatendi vachabatana nevezvematongerwo enyika kuti vaite munamato muHarare Gardens muHarare. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMarvelous naPastor James.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba rangu, unondipa simba.
ndakabva kuAmerica North Dakota ndiko kwandinogara musure musinge mwari vandituma kuti ndiuye kuti tizonamatira maelections kuti kuve nerunyararo kusave neropa rinodeuka panguva dzino dzemaelections runyaroro ruripo irworo rupfuurire mberi even maelection aapera papfuurire mberi nerunyararo
pane vanyarikani vamuri kutarisira kuti vachange vari pachiitiko chenyu chere
munamato uyu wakasunungukira waka munhu wese kubva kune vakuru purezidhendi kusvika kune vadiki tiri kungoti tive vanhu vanouya pamwe chete vachinamata sezvakangoitwa naninivha munguva yeninivha jona atumwa neshoko pakanga paine shoko radzikwa rakanga rasvika najona mambo vakapeka masaga vakadedzerawo kuti kune nyika yese ngatiendei panguva yekuzvinyima nekusadya kana kumwa tichichemera mwari kuti vatiitire nyasha saka tiri kutarisira kuti zvinhu izvi zvingoo zviri kuitika muzuva iri kuti tese timbomira mabasa edu ose timbongozvipa nguva yekunamata tichichema kuna mwari kuti vatiitirewo nyasha panguva yakadai chandinoyambira ndechekuti chiitiko ichi chemunamato chakasunungukira kune chizvarwa chese chezimbabwe kunyange vari muno nevasiri muno vari mhiri vari tinongotarisira kuti tinge tiri kungowana zuva iri ratiri kuzvipira kuti zuva iri tiida kungobatana pamwe chete sezvizvarwa zvezimbabwe tichiisawo zvitinha zvedu zvemunamato sezvakaitwa nananehemiya vachivaka masvingo ejerusarema tiisawo zvitinha zvedu asi zvitinha zvedu ngazvepamunamato kuti timise zimbabwe isa tiri pamwe chete tiri mumweya mumwe chete tichiziva kuti kunyange kune vasingakwanise kuvhota vanogona kuti vaisewo mavhoto avo mukati nemukuburikidza nemiminamato iyoyi
imi makatarisa zviri kuitika munyika pari zvino muchienzanisawo nezvinomboitika iko kuno kuamerica panguva yesarudzo muri kuona pane musiyano here kana mufanano
handisi kunyanyoona hangu zvakanyanyotisiyanei pakuti chiri kunyanya kundifadza pari nguva ino ndeyekungoti runyararo ruri kunyanya kuchengetedzwa
chimwe chizvarwa chezimbabwe chinogara muamerica pastor Hezo James vachitaura vari parunare muHarare namavelas muchanganya uye westudio 7 munhau dzemitambo aimbova mutambi wetsiva aiva nemukurumbira zvikuru munyika Langton Schoolboy Tinago uyo akashaya kuchipatara cheGweru nemusi wechipiri aradzikwa nhasi panovigwa magamba edunhu reMidlands paMidlands Provincial Heroes Acre apo paungana zviuru nezviuru zvevanhu zvichionekana naye Tinago ndiye mutambi wetsiva wekutanga muZimbabwe kuhwina makwikwi eCommonwealth Boxing katatu kakateedzana uye akarega tsiva asina kana kumbokundwa mumakwikwi elightweight nesuperweight tombotarisawo zvabuda mumitambo yenhabvu yecastle premier soccer league yatambwa nhasi kunhandare dzakasiyana-siyana munyika ngezi platinum 1 dynamos 0 highlanders 1 triangle 0 chicken inn 1 mutare city rovers 0 herentals 1 zpc kariba 0
Moyo wekubereka chinowandiremera chinonipa yapahana pandinotarisa vana pfungwa dzotenderera miso dziyoyerera chinonipa yapahana pandinotarisa vana tarisi zvimwe ichazvikambirozi Ndatenderera, posikiti ndapamba mamaera Ndateketera, nasika kunyangwe panoera Chinyama zvaramba, mweya tungamira vanazo vopamba Kandama kwatipo voshanda
Nako kambodzika ngirozi kubva kuna Winky D tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai tarisemusire inawo zvakare zviuru nezviuru zvevanhu zvopinda misangano yeMDC Alliance kuGweru gurukota rezvedzidzo vapo mazima vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoda kuramba vachitaura nevashandi vehurumende vachigadzirisa zvichemo zvavo. Tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi anokuonekera nemifaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele. Musakanganwe chirongwa chedu cha 6 AM patichakupai dzimwe nhau.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngesonto mhlaka 22 kuNtulikazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namo yomunyika muno urova, namo yomunyika muno kushaya chokudya, namo yomunyika muno kushaya mari. Asi zvine musikiro wazo, zvine mumiriri wazo zvamunangagwa. Ndo tateguru wenamo.
Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaze uZulu weGweru namuhla ukuthi avote ngobunengi ngeviki ezayo kukhitshwe iZANU-PF embusweni.
Amakitisa akasebenzi njela kancane sewamdingi okuthiwa i-hemodialysis kobulawayo isuka eplum twice a week. Lokhu kutho ukuthi inganikwa even i-diet enzima kale ukuthi ayikwaniseki.
Sixoxa lowesilisa obulawa yizinso odinga uncedo lwemali efika ku-25,000 ukuze aye kwelatshwa kwele India. Siqhubeka njalo sixoxa labancintisa kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho namuhla. UChamisa obeseGweru lapho abuthanise khona inkulungwane lenkulungwane zabantu. UChamisa ukhuthaze uZulu ukuthi ayevota ngobunengi kukhetho osolusalelwe yiviki kuphela ukuthi lwenziwe. Wengeze wathi indubo zonke ezikhona elizweni ezigoqela ukusilela kwemsebenzi lokusilela kwemali emabhanga zibangelwa ukwehluleka ukubusa kuhle kukamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Ngokunjalo uChamisa uthe uZulu kumele avotele yena lamanye amalunga eMDC Alliance ukuze kukhitshwe iZANU-PF embusweni.
38 years iwe Mnangagwa ndiwaizelezera vamugabe kuti endai nekoko ngatirove nepapa ngatibe nepapa maakuda kuramba mudhara nhasi unoima ipamba naese munhu akamunyengera ndiani ndiwe ngwena waimunyengera nachiwenga maakuda kutiza mudhara wenyu momukupira kwandiri ndimi maiti mudhara dhiraivha nepapa iwe Mnangagwa urwindi iwe chiwenga ndiwakanga uri kondakta muchinyora matiketi mese pamaibira vanhu maiba mese pamaerero vanhu nemamaerero mese maakuda kuuya nhasi moda kundidherera nokuti tsvangirai hapo manje majai hamulume ndiritambamajisa.
Umnumzana Nelson Chamisa lapho ekhuluma emhlanganweni awenzele eGweru lamhlanje esithi indubo zonke ezikhona elizweni zibangelwa ngubaba uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Abancintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende labo bebephatheke ngemikhankaso yabo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Omunye wabo ngumnumzana Jabulani Khadebe omanyano weMDC Alliance njalo odinga ukumela isigaba senkayisa uthetale lephalamende.
uzulu wonke wenkaya abavotele uJabulani Khadebe yinzalo yabo uphuma khona lapha eduzane eGuwe yikho lapha azalwa khona wakhulela khona wafunda khona ugrade 1 lo 2 watransfer wayo Bulawayo umuntu okwazi kakhulu ukuthi ukusebenzela abantu akibo kuyinto enjani uzasebenza kakhulu not njengomkhokheli but njengesiphunywa sabantu bakithi.
Kungani uzibona ulungele ukumela abantu benkaya?
Ngiyicelwe ngabantu bakithi ngoba behlala bengibona ngisenza ama-projects under iJoshua Nkomo Foundation ilizwe lonke leli jikelele. Basebengicela ukuthi khona umntwana wakithi sicela ukuye uzoncedisa kithi enkaya njengoba ukwazi ukuthi lapha komnyama ubangile. So kuthe ngo-2013 ngihle ngaqala ama-projects ebhola labatsha ama-ward wonke enkaya South lenkaya North. Ama-ward akhona enkaya South angu-16, enkaya North angu-14. Saba lama-finals ethu enkaya Center. Ngase ngincedisa njalo izikolo zonke zenkaya, ama-primary schools angu-88. Kumncintiswano yabo kuthiwa yinkaya district ball games. Kugoqela i-basketball, netball, soccer, volleyball. Then ngase ngidonata i-building material enkaya primary ukuthi kwakhiwe i-volleyball court, basketball court, netball court lapho kwakusenzelwa khona imincintiswano wabantwana. Njalo ngase ngidonata amabhuku okuthi izikolo ziqale ama-library enkaya South njengoba sonke sikwazi ukuthi imfundo yezwe lethu kukhanya indawo yakithi kukomnyama ubambile. Njalo ngincedise eGuwe lapho engivela khona sebeqala i-boarding school ngabancedisa futhi nge-building material ukuthi bayakhe leyo boarding school.
Umnumzana Jabulani Khadebe udinga ukumela isigaba senkaya South etalele parliamente ekumanyano we-MDC Alliance. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana David Ndlovu odinga ukumela inkulumane ephalamende engwebandla le-ZANU-PF.
Hayi abangenayo abantu bathi hayi kuhamba kakuhle ukhetho umhlangano iba khona njengonamhlanje busilayo nje umhlangano wokulominista mamasuku okhanya hayi kuyahamba.
Ususizwa njani emzimbeni ungomunye wabalimalayo e-White City?
Kuloke kubuhlungu ngoba ngafa kwayitube lapha emlenzeni eyiyo edonsa ubomvu idonsela kunye umtshina wawufaka engihamba ngutwele kuba ngcunyana nje kodwa kuba kuyafuta kwesinye isikhathi kodwa kuba ngcunyana ukuyala nje ukuthi ngihambe uma ngumuda ngenelisa uhambe uma ngumuda.
Ngezinye indlela kukuphazamisile kakhulu kunhlelo zakho zokukhankasa.
Kungiphamaliseke kakhulu ngoba angenelisanga kuhamba ngibonana nabantu njengokufisa kwami njengomuntu otshona ehleli ngikhaya ebuye ezotshelwa ngabikelwe nabantu kuthi hayi lapha sesenze kanje ngiyabinde sifise la muntu ngibonane labantu kodwa ngibe lobunzima bonobo kuphela.
Kodwa alubana bethe bakukhetha abantu benkulumane wangena edalela ephalamende kuyini obathembisa khona?
Abantu benkulumane ngisebenzela bekakhulu njengikhansila wabo. Ngingumkhansila wenkulumane bengumkhansila ka-ward 20 kodwa ngithe ngisiyaphetha kwikhansil bese ngumkhansila wenkulumane yonke ngabantu bonke benkulumane besebesiza kini ngezikhalazo zabo lama-project onke bengiwenza kwa-ward 20 besebenefitha inkulumane yonke nje ngoba bayakwazi ukuthi into engangizenzela bona ngesikhathi sokuswelakala kwe-transport ngahamba ngabadingela i-transport ngaze ngabadingela i-harare ngesikhathi sokuswelakala kokudla bese nginika inkulumane yonke ukudla isifika kimi khonaphana so ngaba ngabalethela esibhedlela ngabalethela emaklinikhi entsha inkulumane i-library ngabakhela isigaba sami sonke ungakhangela amawadi iwadi yami yonke yiyo yodwa elethara kuyo wonke amawadi kobulawayo so ngilokhu ngithembisa abana ngingakwenza khonokho.
Umnumzana David Ndlovu udinga ukumela inkulumane edalele ephalamende njalo ngowebandla le-ZANU-PF. Kulowesilisa obulawa ngumkhuhlane wezinso odinga uncedo lwemali engena ku-$25,000 ukuze ayekwelatshwa. Uhloniphani Ndlovu uhlala ePlumtree kodwa kavili ngeviki kumele agade aye kobulawayo ukuya kwenziwa i-dialysis. Sixoxelaye uNdlovu.
sama kidneys la akasebenzi ngicela kancane so I'm doing okuthiwa yi hemodialysis kobulawayo isuka eplums twice a week lokho kuthi ukuthi nganikwa even i diet enzima zabe ukuthi ayiqwaniseki lokunatha like amanzi ngabe ngasanathi amanzi ngama any other fluids ngenxa ukuthi kuthiwa nxa ama kidneys shut down like that kuthi ukuthi awusakwanisi kulomthambiso so nganatha uyaba lokuthiwa yi overload in other words amanzi ayagcwala emzimbeni engasakwanisi ukuphuma ngenxoda kungathanduki so ugcina amaphaphu esesiba immense emanzini analawana ayabegcwele emzimbeni uyaba ungasakwanisi ukuphefumula and I've gone through that twice plus you high blood pressure ngenxa yamanzi ayabenalana abesemzimbeni yakhuphuka kakhulu uthola ichaya ko 270/140.
Usuke wadinga yini ukwelatshwa phandle kwelizwe?
Lapha engenza khona i-dialysis bakhuluma labe India, omunye udokotela e-India. Kwase kuthiwa kufunakala a total of about 25,000 which involves ama travel expenses, le operation yangkhona lo muntu yena lo abendonetheke i-kidney plus umnesi engihamba laye.
Aba ngaba lesifiso sokukuncedisa njengoba usithi kudingakala imali yonke engaka bengakufinyelela njani? Bayifakanga
I think le account ZB Bank le account yakhona ipi 4511-731-226-200
kuyiphinde njalo
4511-731-226-200
ibhanga yiliphi?
ZB Bank.
Umnumzana Hloniphani Ndlovu ubulawa yizinso njalo udinga uncedo lwenu lizwile inombolo zakhe zebhanga kwabangathanda ukuphathisa. Ule nombolo njalo zocingo lapha elingamthola khona ezithi 0772-730355 ngiyaphina njalo 0772-730355. Ngene kuhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe we Studio 7.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu Mike Wobe. Njengalokho engilithembisile ngolwesibili kuhlelo lwethu lwabasakhulayo olwe D-Connection, namhlanje silaye umnumzana Khulakwashe Zulu siqhubela phambili sixoxa ngomkhankaso wakhe. Umnumzana Khulakwashe Zulu ukhangela ukuba lilunga ledale lephalamende esigabeni seMatobo North Constituency. Masameni kuye siyezwa okuningi. Khulakwashe, unjani mnumzana?
Ngiyaphila baba.
Right, baba Zulu, sengizwile lapho bengixoxa labanye abontanga bengitshela ukuthi kanti kulomunye umnumzana uKhulakwashe Zulu ukhangela ukungena kukhetho kulomnyaka. Awungitshele ngamafishane ngawe njalo ukuthi ukhangela umncintiso esigabeni siphi?
Mina nguKhulakwashe Zulu. Umfana oleminyaka engu-32 engizalwa eNatisa, ngifuna ukunikisa ekhetheni ukuba ngu-member of parliament eMatobo North Constituency. Ngincintisana lamabandla angu-9 ngingaphansi kwenhlanganiso okuthiwa yi-Alliance for the People's Agenda ekhokelwa ngubaba uNkosana Mona.
Awungitshele Khulakwashe, esigabeni sakho bakhona yini abasakhulayo abaningi abakhangingena kukhetho kulomnyaka abaze bencintisana lapho?
Okungimangalisayo akula even lo yedwa umuntu omutsha obelow 40 years ofuna ukuthi ancintise ekhethweni noma kuba ngucounsilor noma kuba ngu-MP.
Okay, njengoba ushilo wathi akula abantu abontanga abekho ngobuningi babo abazabe bencintisa esigabeni sakho, awungitsheleke mnumzana ukuthi wena njengomuntu ongisakhulayo kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuthi ungene kukhetho lokuba lilunga ledale lephalamende kuminyaka?
Mina into ziningi ezimbalwanyana ezangenza ukuthi ngibe lesifiso sokuthi ngimele abantu bemadodeni edale lephalamende. Okokuqala ukuthi ungafuna ukunazelela kakhulu emadodeni asila i-development kakhulu. Njalo sesihlalele emuva ngoba abafundisi abaningi baseGoli abakho ekhaya la. Singafuna ukuthi sikhangele futhi emapulazini kunika abadala izindawo thina abantu abasha kasinikwa. Ukhangele izibhedlela uyathola ukuthi kathesi ngikhuluma nje ngesibhedlela seAnthrop akula manje
kuyini okwenza ukuthi ubone ngani ukuqhakathekile ukuthi bakuvotele beshiya abanye
njengomuntu osakhulayo iningi labo bona abazali yiba bahluphekile njalo abontanga engafunda labo labanye esasifunda sonke kwezinye izikolo abekho la so njengomuntu omusha ngisale nyawo ezilula kumele ngibagidimele abazali ngibavonge ngalokho abasikhulise ngakhona
wena njengomuntu ongaphansi kwebandla le Alliance of the People's Agenda kuyini okwenza ukuthi ubone ngani kuqhakathekile ukuthi abantu izalwane zeZimbabwe ezivotele ubaba uNkosana Moyo
okokuqala ubaba uNkosana Moyo is a manager by profession ngumuntu ofunde egcile endaweni zemali wasebenza emabhanga athile wasebenza ezindaweni ezithile zesikolweni waba ngulekthara so kathesi Zimbabwe asakhangelanga ipolitiki sesikhangelele umnotho welizwe yikho ngihamba ngihamba ngikampena ngithi abantu kababone umuntu okuwasebenza ekhampanini akababone umuntu okufundele umsebenzi wokuthi alethe izimali
asikuzwile mnumzana right qhiba uhlelo mnumzana usitshele ukuthi nxa abantu befisa ukuxoxa lawe mayelana ngomkankaso wakho bangakuthinta kanjani
mina abantu bengangithinta kunumber zami lezi ezithi 0776103234 ngila i-Facebook page yami ebhalwa Zulu kuda kwahle Matobo not concerned member of parliament la ku Twitter bangangithola ukuthi Zulu kuda kwahle
hayi sikuzwile kuda kwahle ngiyabonga kakhulu bekuhle kuba la ukuhlelo
nami ngiyabonga
hayi mthwakazi omuhle umzwile umnumzana ukuda kwahle Zulu kwanele kwalamhla mthwakazi omuhle masibane ngeviki ezayo owalivalisayo nguMike Hove libe leviki and sugar
Sibongeke uBig Mike ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo siqhubeke singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silejahe elidala uGibbs Dube
Kanjelo koko betu Babe tete la mazo Kena masigo we
Kutelo lo masigo logo pila kwa bantu suku zonke Sige siti skumbo logo kutahala Ila mtake skuluma Naluka na bantu wabu kusebenzi za makanda Ika kula matombazana Uzo kutua kusebenzi za iliche ukutalo mzinuele Akobe lako kubayo abe mute abugege kubenjea Ukuthi ngikhokhe lolu daba ngilo baba uEzra Jesus Banda ukhona ngale kwele Britane ngiphinde ngibe lo mama usakhile line uMadube kwele Botswana baba Sibanda kunjani
ngiyaphila kunjani uMnumzana Dube
hayi ngiphile kakhulu kunjani eBritane
eBritane kuyachisa ndikasigonga lolu thonje njalo kwabhudula nje
ye Madube kunjani eBotswana khona
hayi uBotswana kuyagodola
ye sizakhumbula kudala Madube sibili laphana abantu besebenzisa amatshe emakhanda pokuthi kufahla nje usitetu baba senza njani
ndingelela abalaleli bonkabe Studio 7 labantu abalandela into zamasiko ngikhumbula sasengumntwana ilitshe wakwanza ukuthi ulitshise eziko libe lilitshe esibile elitshisayo lingatshisa kakhulu ubusuthatha ithawulo emanzi ubusulikhipha kwamphana ubulokhu lize ukuthi alitshise kakhulu then ubusuphonga ulitshitshiliza phezu kwenelo ulitshitshiliza inwele zazitshintsha zibe straight singaba straight sibilikalo songanithiwa uphemile wafaka umuthi o-SQ ukuthi libe zilokhu kodwa yabe ungafakanga lutho uphinde ubusugcoba sasigcoba sometimes sitogcotsho i-okikhuni oyili kumbe umfuma kumbe zihlale zinjalo zingusigcotshi ivaseline ufica umuhle sibili inwele zakho zizinhle okunye kungela ngisho problem sihamba sinjalo impilo asilala sivuka sibili umuntu nami kubona athi uphemile kodwa upheme kuhle kanga sasiphema ngelitshe umuthi wenwele wawusadula vela wangeke uphonge ukuthiwa uwuthengile njalo sasisemakhasi asingakabi kwazi into zokuthi umuntu uyathenga umuthi wenwele alungise inwele sasikwazi ukuthi uyatshisa ilitshe ugcobe inwele ube muhle njalo kwasekusenjea amankazana sasesikhangele ukuthi sesiseduzele ukuthi sikome so yayiyinto enhle kakhulu
ye tshisa uyakhuluma madu
ngangibona okulo udadewethu wayenje encedisa abadala ngangibona efaka lapha ilitshe elizebebomvu elifaka eziko laphana lingababomvu laphana-ke aselikhipha bambe ngethawulo emanzi aseligcoba-ke amafutha akhe amafutha lawo esithi ngafaka lokhana-ka othiwa ngumfuma lokhu nywa nxa engela mfuma wayithatha-ke liyani ivazilina leyo othiwa yishele inkalakathi egabhalana abhice-ke ekhanda basethatha-ke ilitshe leliyani elibhodisa libomvu linjana kodwa into yokusenzakala ukuthi kokusuke ngihlala enkulu babengatshile aba bantu babezenze kahle ke konke langemuva zenze kuhle inwele zakhe zigcine sezingani sezicakele sezizinto ezilungisa sethatha-ke ikama yakhe liyana sezidonsa sezisiba zinhle sezibopha
Ntembo kuti Madube abangakwaziyo khona kuzo bathi lali kwenza njani ukuthi umuntu engathi oligamu lenzeni lisho
ayi uvele ngesikathi kusasenza kusuba careful vele wawungeke uthi wawu either ithawulo yiye ingatshisa ingatshisa ithawulo futhi wawuubeka phansi uyayithambisa futhi ukuthi ingawutshisa ezandleni kodwa ilitho ukuthi likutshisa ekhanda vele lokhu sasingakwenzi lalibhoda kuhle dube libhode kuhle konke emva kwendlebe lapha kuhle smart uzuqede kutathi kama yakho kami ngesikhathi sangkhona kusasebenzisa i-afrocam le lezi ezakudala lezi uzosasizisebenzisa awufithi usumuhle izinto zakho zi-straight kumbe ziyafuqelwe emuva zibe yi-pushback yizo kumbe ziyekelwa zinjalo zi-straight kodwa zingani zimbambathiwe zaziba zinhle uvele ungabi ngitsho le problem ungatshi impilo ihamba nje kukuhle konjalo
zazibuya zithuthume zithuthume into lezabosisi lezi
odadewethubangcolise
bazi bangcolisele imiqamele imiqamele icinga igcwele amafutha ngoba into zakho zahle zigcwale amafutha kakhulu
khonapho-ke jesa nxa sikhuluma ngakhonokho khathesi-ke bayafaka futhi lakhonokho amafutha akukunukeli inxa umuntu wesilisa
lokho kukhona lokhu bakithi kwenza endlini kuhle kubambe lanxa bezilungise omama bema-bathroom lapha begcoba le mithi le bakithi kutshaya emakhaleni yikho nje-ke ukuthi uyabona-ke ngokuya kwezikhathi omama abaningi basuke sesiba le nye umkhuhlane engaqondakaliyo ngoba into abayifaka kakhulu ekhanda lapho amafutha la angazaleki ukuthi ngangapha ayalimaza hhayi ungavele ulucambalale la eseceleni kwakho khona bavele kuhle kubambe endlini yonke yikho nje omama abaningi indaba sasakhuluma ngayo Dube kudala kodwa balale beqhiyile besaba khona ukuthi baya bezanukela obaba
madube nantodaba kola
ye kunjalo kodwa mina ngikhulumela kweyami isayidi hhayi kulezi nsuku ezaminwele zinwele ziyisintu angilamuthi engiwufake ekhanda ngiyangithile nje ama-breadlock sometimes but hhayi angifaki any chemical ekhanda ngathi ngiyagcoba nyabe ngicoba yona amafutha enwele amafutha njengaba bengaliva flint but
uyakuvuma yini maduwe uyakuvuma nolabanye bakho-ke kuyabe sokunuka khonaphana-ke endlini embhedeni
sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo mtatheleli thuba ukuthi mbonge-ke usakhile liline umadube khona ngale-ke kwelobotswana ngibonge njalo-ke u-Ezra Jesus Banda khona ngale-ke ebhilitane oluyivale lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale
Siyabonga jahele dala ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sokuvuselela umoya. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, ngizibongelela kubalaleli abalaleli.
Usiphathele uphi umbhalo?
Namhla ngiphethe umbhalo obizela abantu ekwazini uNkulunkulu ukwenzela ubana izinto zabo abazenzayo ziphumelele ngoba bengaphansi kwephiko lwakhe yena uNkulunkulu uqobo lwayo. Ungavula iTestamente elidala kusukela kuGenesis kuze kufika kuMika uyananzelela ukuthi uNkulunkulu endulo wayehamba nabantwana baka-Israyeli wayebanakekela ebanika le milayo okwakumele bayilandele ukwenzela ukuthi impilo yabo ibe yimpilo engcono hathi impilo yomphefumulo kuphela kodwa le nihlala kahle besahamba ezweni wayefisa ethanda eloyisa ukubana abantu bakwazi ubana uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba uNkulunkulu ophethe konke okukhona ezulwini phezulu emhlabeni phansi ngisho lasemanzini embali wayememezela-ke ebantwini njengoba esamemezela namhlanje ukuthi abantu kababuyele kuye njengoba sizabona encwadini yezikhronike zokuqala esahlongu 14 vesi ngelika-7 uthi uma abantu ababizwa ngegama lami belalela beseze ngikufunayo mina Nkulunkulu ngiza kuzwa ngisezulwini ngilungise inhlalakahle yabo ngenye indlela uNkulunkulu uthi abantu bangathembi amandla abo wodwa ngobana amandla omuntu ayaphela uthando lomuntu luyaphela umbono womuntu kwesinye isikhathi uyaphiphala kodwa uthi yena unguNkulunkulu obona konke okwenzakalayo libuye lithi ibhayibhili okhangela u-Israyeli gakhubeki gaciyozi gozeli abahamba loNkulunkulu bayakwazi ukubana impilo yabo besahamba emhlabeni ilako ukuba ngcono okuyikuthi ngabe bonke abantu balalela ilizwi likaNkulunkulu ubudlwangu udlwangu lowesibubonayo inkulumo ezibolile esizizwayo ngabe kazikho ngoba liyasho ukuthi iBhayibheli lithi ukwazi uNkulunkulu kuyikuqala kokuhlakanipha xa singamazanga uNkulunkulu ngithela konke lokhu esikhangelane lakho sengisho lokukhetho lolo olukhona kuzaba amandlwane nje ngobana uNkulunkulu yabe ngekho phakathi kwakho uNkulunkulu ngabe yiyona nsika yokuphila kwabantu abantu ngamunye ngamunye njengendeni njengesizwe njengezigodi bake bahlale phansi bazihloli bamnxuse uNkulunkulu angene phakathi kwabo izinto zabo ziyakuqonda akumangalisi ukuthi kwesinye isikhathi izinto zonke zikhona abantu behluleka ukuzihlanganisa nje ngobana uNkulunkulu yabe ngekho phakathi kwabo abantu bangabayanga kodwa ilizwe linothile abantu bayalamba kodwa izulu liyana okunye kubangelwa yikuswelakala kukaNkulunkulu phakathi kwabantu uthi-ke ngibizani lingimemeze libe ngabantu bami ngibe uNkulunkulu wenu nginanza kuzo nisezulwini ngililaphele ilizwe lethu ilizwi lithi asibuyeleni kuNkulunkulu kukho konke esikwenzayo uza kusilalela asoze asidanise ngoba uNkulunkulu unjalo izolo unjalo namhlanje uzahlala njalo ukuze bonginaphakathi
akuyiphethe mfundisi
asibonge nini baba uNkulunkulu oyingcwele dalwezulu nomhlaba onongethulwa lutho wawubumba umhlaba ongancediswa muntu lokwenzayo kakudingini awufuni mali ufuna ukubana izinhliziyo zethu zivume ubana wena uNkulunkulu wabo uNkulunkulu ungusomandla wasemandleni kawethulwa lutho uyasho njalo sikulinge sibona ukuthi asuzeusenzele lokho esiyabe sikucela na ngiyamcela ke Jehova ngikhulekela abazalwana abakholwayo abangakholwayo abanye basezinhlungwini abanye badungekile emoyeni kodwa ngomoya wakho oyingcwele ngamunye ngamunye lapho esikhona singalimemeza igama lakho uyehla wena umoya wakho oyingcwele usilungisele izinto kodwa lokhu kade sithi sizakulungisa njani sibone sekulungile ngoba awehlulwa lutho wena uNkulunkulu oyinqaba uNkulunkulu othulisa umoya uNkulunkulu ovala uvule izulu iba nathi-ke thixo ngomhle ikakhulu kulezi nsuku sizikhangele ukhetho oluzayo ukhetho lolu sasilunikele esandleni sakho thina silandile ngemuva wena phambili sihlale lakho sibusise ngegama likajesu kristu ngiyakhuleka amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
hayi ngibongile la uNkulunkulu asibusise sonke
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo Singene kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje Highlanders 1 Triangle United 0 Ngezi Platinum 1 Dynamos Dimbare 0 Chicken Inn 1 Motare City Rovers 0 Herentals 1 ZPC Kariba 0
Yeah. Tshombala.
Madodana asewisile besigqibela ke uhlelo lwethu ngengoma yemnandi ingoma yokholo sidlala lamhlanje ekulilanga lesonto ukuzigqiba sikhangele ebezihamba phambili umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza uzulu wegweru ukuthi avotele yena ngomvulo ngelanga lokhetho kwanele olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.